thank you, Lord. Makandi mutsas wakare, diri mupenyu today. Panda itaza kufamba, makandi simuza. Your grace diyo ya kandi chengeta
all the way.
Vanu vakati hashiti, but you made a way for me. Muneri mama kandi venekera, now the whole world can see. Handi chacha mwari muri neni.
Murima,
makati mwanangu zo.